nyenda nguono mapepa mapepa anonyora zvakasiyana siyana saka ndikwanisa hangu kuti ndinge ndichijaja kuti vakataurwa ivavo vane zvavakabatawo zvavakaita here asi chandingakuvimbisei ndechekuti semusangano kana zvakaitika inyaya huru sachai chaiyo yekutoti pacharangwa munhu anenge akazviita nokuti tiri kuda zvinhu zvakati twasu hatisi kuda chitsotsi kana corruption panyaya dzekuzvitonga ikoko kunoba mapepa munhu ogara pasi onyozvinyorera ozvinyorera inyaya hombe hombe chai nokuti isusu semusangano tiri kuti tavhura musangano wese kuti vanhu vave ndivo vanosarudza munhu saka kana iwo waakuita chitsotsi ichocho hausisiri kuita zviri mugwara remusangano wedu ende tinotora matanho ekuti kana kuburitsa musangano kana kuti hauchaita futi candidate yeany position inenge ichiitwa mumusangano medu kana munyika wakamirira musangano inyaya hombe isina kunaka yaina kumbosiyana nekuba kuba kwatinoziva kuti kunouraya nyika tofanira kutanga kudhila nenyaya idzodzi pamalevhels iwaya vatungamiri vazive kuti kana uchipinda muchinzvimbo uri kudiwa kuti unge uri munhu ari honest munhu anovimbika ukatanga kuba hapako ukazopiwa position yemuhurumende unoba zvakadii
vamwewo vaichema nyaya yekuti kune vanhu vanozivikana vane nyaya dzavakaita kana dzimhosva dzavakambopara dzakatombovaendesa kumatare edzimhosva vamwe vakapika nekubhadhara mafaindi asi vanhu ivava vakapiwa mukana wekukwikwidza mumapuraimari ebato mutemo wenyu unoti chii webato kana munhu akambenge akakonvictwa
isusu chatinotarisawo futi hatitariso chete kuti mutemo wedu isusu uri kuti kudii tiri kutarisa kuti mutemo wenyika unenge uchiti kudii nokuti mutemo kana munhu achinge ane conviction yenyaya idzodzi dzedishonest dzekuba anokwanisa kuzotadza kuyambuka pamarequirements enomination court saka isu hazvitibatsire kuti munhu aite sei apfuure mumapuraimari iye asingazopfuura kumberi saka tinoscreena totarisa kuti munhu nyaya yake yaari kupomerwa ndeyechokwadi here zvatinenge tichinyatsoda toda munhu akachena asina nyaya but dzimwe nyaya dzatinonzwa inyaya dzinenge dzichingokurukurwawo nevanhu vachitaura dzinenge dzisina umbowo asi tichaongorora everyone anenge achinzi ane chakati chakati chaakaita toona kuti nyaya yacho iripo here zvechokwadi kana iripo iri kuviringa here zvakataurwa mutemo wenyika kuitira kuti tisaite dambudziko pamberi asi zvatakaona ndezvekuti dzimwe dzanga dziri nyaya dzekuda kungoti pfuma uroyi usipo semusangano kuti tinzi musangano une matsotsi kana kuti unoda matsotsi president vari kunyatsotaura kuti toda zvinhu zvakachena ende corruption toda kuishanda munyika yese zvichireva nemusangano macho.